Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 2018 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga. Ndiri muWashington DC. Ndichiti, yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vatori venhau vaviri vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvino munyika pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Mikono yakawanda inodonha zvine mutsindo musarudzo dzePrimary Elections muZANU PF. Vachikairi vemarori kuSouth Africa vaoneswa chitsvuku nezvizvarwa zvenyika iyi mumirizhonga, yasiya dzimotokari dzakawanda dzapiswa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vatori venhau vaviri vanoshandira bepa reNewsday, Desmond Chingarande naWisdom Mudzungairi, vambobvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo Zimbabwe yange ichizeya mamiriro akaita zvino munyika, pamberi pezuva reWorld Press Freedom Day. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Vatori venhau ava vari kupomerwa mhosva yekubudisa zita remwana nemakore gumi nemanomwe munyaya yavakanyora. Mwana uyu anonzi aiva pambwa neumwe muimbi anonzi Templeman. Vaviri avo avo vanga vachimirirwa negweta ravo vaJeremiah Bhamu varegedzwa vachienda kumba uye vachazoenda kudare redzimhosva pachishandiswa masamanisi. Vatori venhau ava vabvunzurudzwa nemapurisa panguva iyo vatori venhau vanga vari kuziya mashandiro avo vamwe vachiti mitemo inovabata ivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa. Momo vatori venhau Tawanda Karombo anoti kufambiswa kwemashoko kwakasununguka kunobatsira kunza sarudzo dzejekerere. Vakarombo vati hurumende yava Emerson Mnangagwa inofanirwa kukoshesa kuvandudzwa kwemitemo inechekuita nenhau kuitira kuti vatori venhau vashande zvakasununguka.
Tinokurudzira vamunangagwa kuti vagadzirise mitemo inechekuita nezvekufambiswa kwenhau, kutorwa kwadzo nekupepetwa kwadzo pamwe nekubudiswa kwadzo. Zvikuru sei takatarisana nemaelections atinawo senyika mukati megore rinoiri. Izvi zvinobatsira kuitira kuti maelections aya kana tsarudzo idzi dzinge dziri fair kune vese vari kukwikwidza.
Nhengo yeMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaJefferson Maruziva vakurudzirwawo kuti vatori venhau vasunde zvakasimba nhengo dzeparamende kuti dzivandudze mitemo iyi.
Zvinoreva kuti tinotofanirwa kushinga tinyatsoona kuti vanhu vakatimirira kuparamende vanofanirwa kuti vapushe agenda yachona yekuti mareforms aitwe. Zvikakwanisa kuita before my elections muna July, August, whatever it is, zvinganaki chaizvo.
Vamaruzi vavatiwo kunyange hazvo mitemo isati yachinja kana hurumende ichida sarudzo dzejekerere inogonawo kuchinja maitiro ayo munyaya dzekufambiswa kwemashoko.
Katika zhinji even kana zvikange mirau isati yachinjwa, kukange kwanguwo nenzwisiso yekuti ngatiregedzei vanhu vatapiwe nawo vaite basa ravo semazvo, zvinga zvikuru chaizvo. Nokuti kana vanhu vachinge vachipiwa pfungwa, vachipakurirwa pfungwa dzakanaka, vanokwanisa kuzoitawo tarudzo yakajekeseka because vanenge vaine zvese zvavanoda pamwe chete.
Vachitaura nevatori venhau nhasi muHarare pamhemberero dzemisa Zimbabwe dzezuva revatori venhau chipangamazano muhofisi yemutungamiriri wenyika vaChristopher Muchangwa vati zvakakosha kuvandudza mitemo inechekuita nezvenhau, asi vakakurudzira vatori venhau kuti vanofanirwa kuenda pamberi mhondo iyi.
Mamedia reforms anofan ari kuita ende zviri zvine kodzero kuti aite. Ende mimi vema journalists endai muno mira mira nevekuparamende nekumwe kwese kuti mareforms agoita.
Vamutsvangwa vati hurumende ine chido chakanyanyisa chekuti vatori venhau vashande vakasununguka. Vamutsvangwa vabvumawo kuti hapagoni kuita sarudzo dzakasununguka pasina kusununguka kwevatori venhau.
Tiri kuda kuti vasununguke vatori venhau. Izvi zvava kwavari vosenza neministiri yacho, vosenza neMP avo kuti chavanoda ndechipi. Ngekuti President Mnangagwa wakatobuda kudhara kuti vanoda free, fair, transparent and credible elections. So imimi president atori pamberi atotaura zvaanoda. Imimi chachenyu kutsvagadzira kuti zvizadziswe zvinoita kufanira kuitika kuti tisvitse padonzo.
Zuva revatori venhau rinocherechedzwa musi wa3 Chivabvu pasi rese. Misa Zimbabwe inoti mugore ra2017 vatori venhau vanomo vakasungwa zvisiri pamutemo uye vasere vakarohwa vari pabasa ravo, vazhinji vavo nemapurisa. Mimwe yemitemo vatori venhau yavanoda kuti ivandudzwe kana kubviswa zvachose inosanganisira Access to Information and Protection of Privacy Act, Public Order and Security Act, POSA, Broadcasting Services Act neimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Nengo dzakawanda dzePolitbureau mubato reZANU-PF nemuhurumende dzakarashwa musarudzo dzekutsvaka vachamirira ZANU-PF musarudzo dzichaitwa munyika. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Mikono yakarigwa musarudzo idzi inosanganisira chipangamazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa, vaimbove gurukota rezveminda vaDouglas Mumbeshora, vaKit Guza vakagwadamiswa naMai Mary Chikoka Moliswa kuHurungwe West, gurukota muhofisi yavamunangagwa vaChristopher Mushowe, sachigaro weZANU-PF amai Opa Muchinguri, munyori wezvemutemo vapo Mangwana, gurukota reMachibeleland South vaAbednego Ncube pamwe navasimbarashe Mupenge Gwi. Vakawanda vanoti kukundwa kwenhengo idzi mucherechedzo wekuti vanhu havachatya kuvhotera munhu wavanoda. Vamwe vanoti vakavhotera munhu wavanofunga kuti anounza tariro pamwe nemabasa. Muzvari Mavis Ngwerume vanogara mumusha weveruzhinji weMukobha kuGweru. Muzvari Ngwerume vanoti vanhu vakaratidza kuti vave netarisiro kuti zvinhu zvinogona kushanduka.
The change is vanhu vanhu vane hope nekuti maybe if we can so ningi tane hope hazvisirizve zvakutaura zvekuti baiginya ndinjeti vanhu vane hope yekuti ndofunga tikambochinjawo tichidai. And tikatarisa vanhu varipo iko zvinezvi takafokasa nevanhu vari kunyanyawo tarisa neegemanidzi vari kuitawo keta for vana vechidiki madhara we have been them taka 82 kusvika iko zvinezvi more than 36 years ti now tatenda taona kushanda kwavo zvese zvavanoita tazvo.
Amai Ngwerume vanoti zvakaitika hazvinei nemaonero matsva ari kutaurwa nehurumende, asi kuti vanhu vasununguka kuratidza zvavanoda zvaitadza kuitwa vaRobert Mugabe vari panyanga.
Vanhu vakungonzwa kuti tasununguka to exercise awarai kumashure kwesoko vanhu vanga vasina kusununguka kuratidza zvavanoda. Ipo zvino zvikatarisa vanhu vafree even to say it mumakombi vasingacheuke-cheuke sezvazvazviripo.
Muzvari Margaret Muzumara vemuHarare vanoti zvakaitika musarudzo dzeZANU-PF zvinoratidza kuti mweya weshanduko wabata vanhu munyika.
Ndinoona kuti pane yatingati a wave of change, a wind of change yaita kunge yamhara panyika ino yedu yeZimbabwe, yapa vanhu imwe new consciousness, kumwe kupepuka kutsva kwekuti vanhu vaakuita kunge vaakuramba kuti zvekare hatichada, ngatimboona iwo zvinyowani. Handiti pachishona chedu tinoti chitsva chiri murutsoka, saka ngatibvofambai tichionawo zvimwe, kwete kungoramba takamira patanga takamira.
Mumwe mugaro wekusakubva vapanashe moyo vanoti vanhu vakaramba nhengo dzainge dzakurisa netarisiro yekuti vatsva vachashandura zvinhu zvakatadzwa nevabviswa kwenguva yakareba.
Wafanha vachadi madhara kudhara akatanga kutonga 1980 zvizviita muna 2018 like myself ndazvarwa 1980 ndeingoziva mugabe ndiyeye izvozvi tinaana muchangwa ndiwavo saka generation yedu iyoyo yakuda fanhadika at least tikamboonawo haisi change inoshamisa but at least kumbochinjawo maoko timboone kuti zvii zvinoitika
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti zviri kuitika muzanu pf zviri kuratidza kuti mweya mutsva wapinda muvatsigiri vebato iri izvo zvisati zvamboitika kubva nyika yawana kuzvitonga ndakamirira studio 7 muchinhoi ndine Arthur Chigoriwa
tiri panyaya idzimwe chete idzodzo vatsigiri vebato rezanu pf vakawanda vanoti havasi kufara nekusafamba zvakanaka kwakaita sarudzo dzemubato ravo dzekutsvaka vachamirira bato iri musarudzo dzichaitwa munyika yose Thomas Chiripasi anoti panyaya iyi
vatsigiri vezanu pf vakawanda vanoti havasi kufara nekufambiswa kwakaitwa basa nemurongi wemisangano mubato ravo vaengelbert rugeje pasarudzo dzekutsvaga vachamirira bato iri musarudzo dzenyika dzichaitwa mumwedzi mishoma iri kutevera mumwe wevanhu ava vaesi lumumba vanoti bato ravo rine basa guru rekubatanidza vanhu kuitira kuti rigokunda musarudzo valumumba vanoti varugeje vakatadza kuita izvi nechimbi chimbi vanofanira kusiya basa
chikumbiro changu ishe baba political commissar of zanu pf go back and organize the people option number 2 surrender baba munoziva kuti ndozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinozvinoz order to give ZANU-PF a chance to live and fight another day, in order kuti musamuse the team yes, do not be like a terrorist bomber who says, I will wear a bomb and I will make sure that I'm defended.
Asi mwenyanzvi munyadzezve matongerwo enyika wevashanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti kusafamba zvakanaka kwaita sarudzo muZANU-PF hakusvibise zita ravari kugeje chete.
Dambudziko riri kubva pakuti iko zvino musangano wave pasi pemauto kunyanya hauchisiri musangano zvawaive kumashure uko tisati tapinda panguva yekuti mauto paakatora nyika nechisimba muna November wegore rakapera. Ndopane dambudziko ipapo, saka dambudziko racho riri kuenda pamongo chaipo pekuti hutungamiri hwavamunangagwa varimo vakawanda vanenge vari vatsigiri veZANU-PF zvichida vanenge vachigunun'una nemaitikiro azvakaitwa nekuti havana kuvhoterwa, vakagadzwa nemauto pakabiswa vamugabe nechisimba. Ndopanobva dambudziko.
Imwe nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika wevashanda nesangano reZimbabwe Organization for Youth in Politics vankosilati Emmanuel Moyo vaudza Studio 7 parunhare vari kukwekwe kuti kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo dzemuZANU-PF kunoburitsa pachena kusawirirana kuri mubato iri. Pakatariswa kubviswa kwakaitwa vaimbo vamutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto.
Low turnout yakaitika mumastrongholds eZANU-PF paprimary elections apo inoratidza iyo kuti mune kakugunun'una, mune kakusawirirana kari kuitika pakati peutungamiriri nemastructures kana utungamiriri nemamembers avo. Nokuti kana vanhu vakurasikirwa neinterest yekuparticipata muprimary election yebato ravo, chii chichazovapa interest yekuparticipata munational election?
Imwe nyanzvi munyadze zvematongerwo enyika uye vaishanda nesangano reHeal Zimbabwe Trust muzvare Stabile Dewa vati kushomeka kwevanhu vakabuda kunovhota musarudzo idzi zvikuru sei munzvimbo dzagara dzichizivikanwa kuti ZANU-PF ine rutsigiro rwakakura kwazvo, pamwe nekukundwa kwakaitwa vamwe vakuru vakuru mubato iri vakaita savaPatrick Chinamasa, vaChristopher Mutsvangwa, vaLazarus Dokora nevamwe, kunoratidza pachena kuti veruzhinji havasisina chivimbo neutungamiri hwebato iri.
Chikuru chinoshamisa ndechekuti vanhu vabuda ava havasiriwo vanhu vangachitarisirwa kubuda, tichitarisa kuti kudhara vanhu veZANU vaivhoterwa nevanhu vakawanda pamaprimary avo, uyezve mukatarisa nzvimbo dzacho dzanga dzichivhotwa dzabuda nhamba shoma shoma, ndokumaruwa kunonzi ndiko kwacho kune ZANU kwaine mukurumbira kwainonyanyozikanwa kwatinoti pachirungu mastrongholds avo, kwabuda vanhu vashoma shoma and vanhu vacho vari kuhwina, zvikuratidza kuti vanhu havasisina confidence neleadership yezano yanga iripo mukatarisa vanhu vakuru vakuru vamwe vacho vanotova maministers vadyiwa.
Tinokwanisa kutaura navarugeje kutinzwe divi ravo pamafambiro akaita sarudzo dzemubato ravo sezvo vanga vachiti vakabatikana patavafonera. Hatinawo kwanisa kutaura nemutauri wezanu PF vaSimon Kaya Moyo sezvo vanga vasingadairi nhare yavo. Sarudzo dzemuzanu PF dzaifambiswa mumatunhu akawanda nevanhu vaimbove masoja uye vari pasi pavarugeje avo vaimbovawo musoja. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona. Makateerera kuStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vakuru muLibya vanoti kurwiswa kwaitwa pamuzinda wekomisheni inoona nezvesarudzo uri muguta guru reTripoli kwauraisa vanhu vangangosvika gumi nevaviri. Munhu mumwe chete pavanhu varwiswa pamuzinda uyu azviputidzira bhambu mukati mevamwe vake vachipinda muchivakwa ichi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vaita rwendo rwavo rwekutanga kubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika nhasi pakugadzwa kwegurukota ravo idzva rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaMike Pompeo. Mapato ezvematongerwo enyika ari kuita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichamiririra musarudzo dzegore rino kana kuti primary elections anoti vanhu vanovhota musarudzo idzi vanofanira kunge vakanyoresa kuvhota nesangano reZimbabwe Electoral Commission. Godwin Mangunja anoti panyaya inotevera.
Sarudzo dzeprimary isarudzo dzinoitwa nebato kana pachinge paita vanhu vakawanda mubato iri vanenge vachida kurimirira muward kana constituency imwe chete musarudzo dzenyika yese idzo dzinoitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Nengo dzebato rinenge richiita sarudzo idzi ndidzo dzinovhota musarudzo idzi. Bato riri kutonga reZANU PF rakaita sarudzo dzaro, nengo dzaro dzichiburitsa umbowo hunoratidza kuti dzakanyorisa kuvhota neZEC. Mamwe mapato akamirira kuita sarudzo dzavo atataura nawo ati nhengo dzavo dzinoda kuvhota musarudzo idzi dzinofanira kunge dzakanyoresa neZEC. Mutauri webato reMDC inotungamirirwa navaWalshman Ncube vakurawo nechiwai vaudza Studio 7 kuti unogona kunge uri nhengo yebato asi usina hanya nesarudzo dzenyika.
Haugoni kuipinda musarudzo dzausingadi dzausingavhoti. Iwe wacho unofarira kuratidza kuti unoda nokubudisa registrations ndochinhu chokutanga tisati taenda kune zvimwe zvatogona kuti wakamboita sei, wakabhadhara here mari dzako dzemasubscriptions semember, wakazoita sei. Tisati tasvika kwese ikoko kana unzwira natsitsi kwese ikoko tofarira kutanga kuona registration slip.
Mutauri wesangano Transform Zimbabwe va Justin Makota vaudza Studio 7 kuti kunze kwekuvenengo yebato kunyoresa nezek kunoratidza kuti munhu ane chido chekuda kuvhota musarudzo dzenyika. Mutauri wemadresha Christian Democrats va Sebastian Mubvumbi vati pavakasarudza vanhu vachamirira bato ravo musarudzo vainge vasina basa nekuti munhu akanyoresa kuzek here kana kuti kwete. Vamubvumbi vati kunyoresa kuchiri kuenderera mberi uye vakaona sekuti vanhu vachanyoresa sezvo vachikwanisa kunge vakakanganiswa nezvinhu zvakawanda. Vanongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vavhividhi gwede vanoti zvakakosha kuti mapato aone kuti nhengo dzavo dzakanyoresa kuzek nekuti ndizvo zvinoratidza kuti vanhu vane chido chekuvhota musarudzo dzenyika.
Nyaya iyoyoyo yekuti vanhu vakachiza kuvhota chete ndo vachavhota maprimary ingangokurudzira zvayo zvakare vanhu avo vanonzwa usimbe wokurechita kuvhota vachiti handino rechite kuvhota asi ndoda kurechita kuvhotera maprimary kuti vange vachiitawo serious.
Kunyange hazvo sarudzo dzeprimary dzakamutsa mutauro muzanu PF imwe nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Vekezela Gumbo vanoti iyi ndiyo chete nzira yekutsvaga vangamirira bato pachena.
Because vanhu chaivo chaivo ndivo vanofanira kusarudza vanhu vanovamirira mapolitical positions aripo. So without primary elections hatigoni kuita imwe nzira iri fair yekutsvaga vanhu munhu anomira as a consensus among various groups akasiyana-siyana muparty.
Asi vanoti sarudzo idzi dzinofanira kuitwa zvisina chikiribidi kuti pasaita mhirizhonga padzinenge dzichiitwa. Mapato akawanda munyika achaita sarudzo dzekutsvaga nhengo dzichaamiririra musarudzo sezvo aine nhengo dzakawanda dziri kuda zvigaro zveparamende nemakanzuru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri kushanda sevatyairi vemarori makuru kana kuti magonyeti muSouth Africa zvinonzi zviri kurwiswa nezvizvarwa zvenyika iyi zvichipomerwa mhosva yekutora mabasa. Chiitiko chihombe chekurwiswa kwevekunze ava vanosanganisirawo zvizvarwa zveZimbabwe kunonzi kwakaitika muguta reMoi River riri pedyo neDurban. Uko marori anodarika makumi matatu ari kunzi akapiswa uye vatyairi vavo vachishungurudzwa uye midziyo yaive mumotokari dzavo ichibiwa. Sangano rinomiririra zvizvarwa zvekune dzimwe nyika muSouth Africa reDiaspora Care Forum rinoti rinoona sekunge hurumende yeSouth Africa isiri kuita zvakawanda mukuchengetedza vekune dzimwe nyika kuburikidza nekuvapa magwaro anoita kuti vagare pamwe nekushanda munyika iyi zviri pamutemo. Mukuru wesangano iri vaSocks Chikowero vanoti izvi zvakaitika zvinopa mukana vekune dzimwe nyika ava kuti vakwanise kupindawo mumasangano evashandi munyika iyi nezvimwe. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaChikowero.
Isu sekuona kwedu tinoona fanika hurumende yeSouth Africa haisi kudzidzisa zvizvarwa zvayo zvakakwana pamusoro pevanhu vekunze vanoshanda muno muSouth Africa. Zvino muno muSouth Africa tinoona kuti iro bazi rinoona nezvekupa vekunze mapepa akaringana ayo anoita kuti vashandi vekunze vakwanise kunge vachishanda muno muSouth Africa zvakasununguka zvisina kushungurudzwa, tinoona zvisingaite zvakanaka. South Africa inoita seinonanaira kana tasvika pakupa vanhu vari muno muSouth Africa kunyanya vakauya kuzoshanda kunze kwekuti kana kunyika kwaunenge uchibva kuine hondo. Saka isusu ndo zvatozoona panika xenophobic sentiment not attack but sentiment zvinogona kunge dziri kutobva kuhurumende yachoni. Ivowo vana vemuSouth Africa voti akara nemuhurumende vachiita zvakadai vachitaura zvakadai kwaisisorega sei kuita izvozvo.
Asi kavachikoero tinonzwa kuti vari kurwisa vatyairi ava havasi vatyairi sezvataisimboona zvaiitika kuti vatyairi vematekisi kana vemichovha vairwisa vamwe vatyairi vemichovha. Apa tiri kunzwa kuti vanhuwo zvavo ndo vari kurwisa vatyairi ava, zvinorevei izvi?
chero mukatarisa kwese kunoitika mirijonga dzeservice delivery mungava muZimbabwe kwatinobva ingava nyika ipi panoitika service delivery hapishaiku inonzi criminal element asi criminal element inowana loophole yatinoti loophole yachoni ndeyekuti vanenge vachionawo nyizi mazuva ose vachidzivawo kuti ava havana mapepa akakwana havanawo kwavanoenda kunoripota kwakavadzivirira unoti apa wadzinganikwa pakudhraivha rori woda kuti unoripota kumapurisa mapurisa kuti akweriwo mapepa ako hauna iya inonzi work permit.
Saka imiwo sesangano zvii zvamuri kukurudzira kuti zviitwe nehurumende yeSouth Africa kanawo nehurumende yeZimbabwe kuchengetedza zvizvarwa zvayo zviri munyika imomo?
Isusu tiri kuti hurumende mbiri idzi ngadzitaurirane kuti izvo zvizvarwa zvayo zviri munomu ngazvivere magwaro akakwana vawanikwe vachichengetedzwawo nemutemo wemunomu. Hurumende yemunomu yopawo vanhu vekuZimbabwe vari kushanda munomu magwaro atingati maworkers permit ayaya kana kuti vane macritical skills vopuwa macritical skills vachichengetedzwawo nemutemo vachibvumidzwawo kupinda kuna anonzi maworkers union vakatasana kosati nanani kuitira kuti pese panenge pachitagwa nyaya yemalabor laws vasawanikwe kuti vekunze ndo vari kudzvanyirirwa kana kuti manipulation nekuti imwe nyaya inobuda ndeyekuti ava vari kuti vavekunze nekuti havasi mamembers emaunion vanomanipulatewa nemaemployers.
Avo vanga vari mukuru wesangano reDiaspora Care Forum vaSox Chikowero vari parunhare muSouth Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Vana muzvina bhizimisi vekuChina vapfumbamwe vari munyika vachiongorora mikana yemabhizimisi muZimbabwe. Rwendo rwavo kuZimbabwe runotevera rwendo rwekuChina rwakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mwedzi wakapera, uko kwavakanyorerana zvibvumirano nemabhizimisi akawanda kuti vazotangawo mabhizimisi muZimbabwe. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Tanonoka Wande weStudio 7 abata nyanzvi yezvemari vachishanda nesangano rePersicon Global Fund Managers vaPersistence Gwanyanya kuti tinzwewo maonero avo.
Kudyidzana kweZimbabwe neChina panguva ino kungagona kutaurwa paviri. Tingangoti kunyaya dzezveupfumi hwenyika inyaya dzatingati trade between the two countries. Kwozouya futi nyaya dzatingati nyaya dzekuuya kweyatingati capital munyika yeZimbabwe, kana kuti kubudawo kwecapital ichienda kuChina, asi zvakanyanya kubva capital kuChina ichienda kunyika yeZimbabwe. Saka ndokudyidzana kuviri panyaya dzezveupfumi, nyaya dzekutengeserana nenyaya dzekupanana mari kana nenyaya dzekuitirana mainvestment, mabasa emainvestment pakati penyika mbiri.
Zimbabwe pane zvainowana muzvirongwa izvi?
Hatinangoti pane chirongwa chikuru chiripo paAfrica yese, asi chakakosha kosha haisi nyaya yekuti China chete mari inopinda kubva kuChina, asi ndinotaurira pakuinvestment dzemuZimbabwe ndakabata pamusoro chaizvo kuti chii chinozoita kuti mari ipinde munyika. Zvinoda kuti tinge tine mabankable projects anodikwawo nemaChina iwawo. Zvinoda kuti tinge tine environment yakanaka inoita kuti maprojects avo kumbaisa pavanoisa mari vagone kuona zvine pundutso.
Zimbabwe inokwanisa here kuona kuti zvimwe zvinhu zviri kuuya munyika zvakanaka kana kuti kwete sezvinoita dzimwe nyika?
Ndingangoti panguva ine Zimbabwe nguva ino inyika iri patingati desperation panguva dzino. Vamwe vatingakuzonyadzoka taa kuti pamwe desperation yedu ikazonyanya kuwanda ingagona kundotivhara maziso, tisadza kuziva kuti zvinhu zvatiri kupinda mazviri zvingava zvakatinakira here senyika, nekuti tiri pakushayiwa, tiri padesperation yakanyanya chaizvo chaizvo. Asi ndiri kuti zvive urworwo ngarurambe rwuri mupfungwa dzedu kuti pane zvese zvisine nedesperation zvatiri kupinda tiri kugona kunegosheta zvakanaka here.
Vanga vari vaPersistence Gwanyanya vachitaura vari parunhare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Toba tambo tarisa shakabuda mumitambo ye nabu ya tambuga Chapungu 1, Dynamos 2, Yada FC 1, Shabani 0, Harare City 1, Triangle 0, Bulawayo Chiefs 0, Erendals 0, Bulawayo City 3, Nichrod 0. Nguva yedu ya bayapera, tashuka kumagumu ya chirongwa cha nasi ndini Evans Ninga, ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuNkwenkwezi 2018 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Ngaphakathi kwahulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition. Babesalisa ukuthi sihambe lapho esijale kuma khona njengabantu abathapha indaba.
Intatheli zindaba seZimbabwe zikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenze ezikhululekile elizweni. Ngaphambilini kokunanza ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wazo ele World Press Freedom Day kusasa.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma political parties achene sivumelane njengabomama ukuthi siza kuya register ukuvota. Sasizivumelane ukuthi simele sibe lama numbers amangaki abomama.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene namhlanje ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane ngokwabo. Inhlanganiso yesizalwane seZimbabwe esezihlala eBhilithane eDumi International Aid ibilomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. IZimbabwe ikhangele ukunanza ilanga lokuqakathekisa ukusebenza kwentatheli zindaba zikhululekile ele World Press Freedom Day. Lanxa zikhala ngokuthi kunenge okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile ngoba imigoqo echiwe ngumbuso wayizolo ilokhu ikhona embusweni omutsha kamongameli Emmerson Mnangagwa. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kusasa umhlaba jikelele unanza ilanga le World Press Freedom Day, kodwa eZimbabwe intatheli zindaba lokho ezikhonona ukuhlukuluzwa, ukubotshwa, ukuvinjwa ukungena kweminye imihlangano, ukusebenza ngaphansi kwemithetho eloncindezelo kanye lokuvinjwa kwamankampani afuna ukuqala ibhizimusi lokwethulwa kwezindaba eZimbabwe. Unkosikazi Fortune Moyo, intatheli zindaba esebenzela kobulawayo, uthe ukuhlukuluzwa lokho kukhona ngaphansi kombuso kaMnangagwa ngoba bahlangane lakho ngelanga evula umbukiso wamabhizimusi lokuthengiselana we-ZITF.
Ngaphansi kwahulumente omutsha akulamehluko kangako ngoba thina esibhala amaphepha lokho ezingane siyancindezelwa. Sakubona size sihambe e-trade fair lapho umongameli owayevula khona i-exhibition. Babesalisa ukuthi sihambe lapho esijale kuma khona njengabantu abathapha indaba sasivinjezelwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye-Crisis in Zimbabwe Coalition iyamsola uhulumende kaMnangagwa ethi kahlukananga lombuso kaMgabe ngoba kuviki edlule kulantatheli zindaba ezibotshiweyo. Umqondisi we-Crisis in Zimbabwe Coalition, uMnumzana Thulani Mswelanto, uyagcizelela kulokho.
Then singakhangela la ma-development ayenzakala ngoNovemba. I-Amizenzi ikhulu. Yabona uMnangagwa esiba ngu-president. sibonuthi kwake kwaba le shutdown e media space. But then they're looking at internet. Once we have access to internet for our ordinary citizens, the news about you could get our alternative voice. But then because the ACP warning Maguma media houses, but then I'm privately owned media.
Lonyaka indikimba yokunanza iWorld Press Freedom Day ithi Keeping Power in Check, Media Justice and the Rule of Law. Iningi lentatheli izindaba lisebenza nzima, abanye sebaxotshwa lemisebenzi njalo lohulumende lokho esengeza imigoqo emithethweni yokusebenza kwazo. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, umcebisi omkhulu kamongameli Emmerson Mnangagwa uAmbassador Christopher Mthwanga uthi lanxa ekholwa ukuthi kumele intatheli izindaba zisebenze zikhululekile zingahlukunyezwa, lazo kumele zilwele inguquko kwezemthetho. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UMthwanga uveze njalo ukuba umongameli Mnangagwa uhlezi esitsho ukuba ufuna luqhutshwe ngendlela ukhetho lwalonyaka lube ngolwamukelwa nguye wonke umuntu, njalo ezimisele ukubona uhlangothi lwabathapha izindaba lusebenza lukhululekile. Utsho la mazwi esethula umbiko wakhe phezu kwezokuguqulwa kwemithetho elawula ezokuthapha izindaba elizweni. Ube ngumhlonitshwa emhlanganweni wokudla kwekuseni owenzelwe eholide.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngokukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngokhasi lethu LFBOA Debele.
Abesifazana bamabandla ehlukeneyo awezombusazwe bahlangene lamuhla ngaphansi komanyano obizwa ngokuthiwa yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bavotelane kukhetho oluzayo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba.
Abesifazana laba bebevela emabandleni agoqela ele PDP, ele NPP, amacele awe MDCT akhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana Nelson Chamisa lamanye. Inkokheli yesifazana yamabandla lawa egoqela unkosazana Khuphe, unkosikazi Priscilla Misi Hayirambu Mushonga, unkosikazi Joyce Mujuru kanye lonkosikazi Lucia Mativenga bebekhona kulomhlangano bekhuluma ngempi ababhekane lazo emabandleni ezombusazwe njengabomama. Unkosikazi Misi Hayirambu Mushonga uthela umhlangano bawenza ngenjongo yokukhuthazana njengabomama ukuthi babhalisele ukuvota, njalo kwakukhangelelwe ukubhalisa omama abangaba yizigidi ezimbili, kodwa khathesi bayajabula ngoba inani lelo selifike phose izigidi ezintathu.
Injongo yethu yakuqala ngeyokuthi khona sathi kungcono sithi singabomama abavela kuma-political parties achene anjo sivumelane njengabomama ukuthi sizakuya register ukuvota. Sasizivumelana ukuthi simele sibe lamanambaza amangaki abomama. Sathi khona simele sifike 2 million. Kodwa sithe sikhangela kathi sabona sesifikeze 2.8 million. Kutshengisa ukuthi khona sibe labomama abaningi ukwedlula lokho esasikucabanga.
UMakhuphe laye uthi uyajabula ngaleli nani ethi kumele omama bakhuthalele ukuyavotela abanye omama ukuze kube lenguquko elizweni.
Say no to violence. Say no to our man.
Umkhosikazi Lucia Mathibenga uthe omama njengoba sebebhalisele ukuvota ngobunengi sokumele balwise ukuthi bavote ngobunengi. Ibandla le-MDCT ekhokhelwa nguChamisa unkosikazi Phyllis Ndlovu wehlulekile ukukhuluma ngenxa yokuvinjwa ngabantu abaqale ukuhlabelela bethi into yenzayo siyayizonda, kodwa uxoxe le-Studio 7 eceleni ethi ulokudana kakhulu ngesehlakalo lesi ngoba ethi kusobala kuye ukuthi bekuhlelwe ukuthi engakhulumi.
Lapha bengifuna ukuthi ngizokhuluma on behalf of women kuphathi yami ku-MDC emelwe ngubabuthanga uChamisa. Yikho bengulandile. Angizange bekwazi ukuthi kulento eziningi ezi-organized like that. Lokhu kuyakhanya ukuthi into ezi-organized ngoba bahle babambona ukuthi ngikhona ku-platform ekababuChamisa. That's why they did that. Basukuma bahlabela ukuthi into eyenzayo siyayizonda. Mina I didn't know ngoba ngathi ngibuye ngiphethe iphepha ele message yabomama.
Obemele inhlanganiso ye-This Constitution unkosikazi Abigail Mupambi usole omama abavimbe owe-MDCT ethi kutshengisa ukuthi kuseselomsebenzi ukuze umkhuba wokuzwana ube khona kuZulu.
Lathi siyakhuthaza omama into yonale yenzakaleyo ethi yenzakala kobulawayo siyayibongela, siyayikhuthaza ngoba iyayenza ukuthi abantu babambane ikakhulu njengabomama. Singakhangela ukuthi kathesi sigijimisa 50-50 yonaleyo iyenzakala kuphela masile tolerance. Kodwa ke sisuke saba lokudana khona kuyona ukuthi umama omela i-MDCT ekhokhelwa ngobaba uChamisa ehlulile ukuthi akhulume.
Osakhulayo obemele i-Young Women's Alliance unkosazana Sikhangele Moyo uthe njengabomama abasakhulayo balesifiso sokulandela lapho okunyathele khona abesifazana abezinkokheli okwamanje ethi yikho okubapha idlabuzane lokulela amalungelo abo ukuthi benelise ukungena kwezombusazwe kungelabandlululo.
Ile ukusesibonile ukuhlukuluzwa kakhulu kwabomama bakhona and kinga esekhona esesibonile ukuthi yipatriarchy. So we are behind omama aba ku politics. Sisithi thina asisupport ama political parties abasuka kiwo kodwa sisupporta ukuthi bangabe sifazana njalo basivulela indlela thina ezokuthi mase sithi siwa taking those leadership positions senelise ngoba basebe khiphile imigomo ekhona for thina omama osisi abancane labo mama abancane abafuna ukuhamba indlela abahambe ngazo bona.
Umhlangano lo owenzelwe eStratford Hall kobulawayo ungenwe ngabesifazane abangaba phose inkulungwane elengxenye bengaba amabandla ezombusazwe achiyeneyo emezameni yokukhuthazana ukuqinisana lokusekelana kulabo abalesifiso sokuncintisa kwezombusazwe ezikhundleni zobukhokheli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngubathabile Masuku.
Asizwe ni intathele izindaba yethu uMaphita Ntambe esethulela udaba ngombukiso omkhulu wabakumsebenzi we-art oyeHarare Festival of the Arts osaqhutshwa eHarare.
Lo mbukiso osungule izolo ungene kusimo saphezulu lamhlanje uzulwe jabuliswa ngokujeneyo ugoqela umculo lemigido ejeneyo. Abalungiswa kujeneyo bathola ithuba lokubukisa kulumbukiso lonyaka abanye bakhethe ukutshengisa ngaphandle nje kwalindawo. Umnumzana Abeauty Sakala uthi uvela eGweru.
Sets for decoration, sandals, necklaces, bangles, these which are traditional.
Nilungisa izitulo lamathebu akhona kunye namacithu esintu. Angenisanga ukuthengisela kuHaifa ngenxa yokusilela kwemali. Ngakhetha ukuthengisela phandle. Nivela eGweru ningazi kuzathengwa yini kumbe hatshi.
Osakhulayo othenda ijunguwa nguwa ohlale Harare uti sede sikate patege msebenzini we ati ehlala khonapha eHarare ethi kodwa genelize ungena phakathi eBugisa eketha ukuthengisa nje ephandle
showing necklace African necklace and sandals and vinyl bags. These ones are records.
Mina ngilungisa izikhwama ngisebenzisa ama record njengalesi sile record likamaphumo likamtukuthi ngibambanisa ngentambo ngilungisa njalo lama sandals imali angilayo yokubukisa phakathi lapha kuhaifa.
Singakaqedi nje ingxoxo yethu amapolice ecouncil ahle afike sethusela abathengisayo labo okutshengisa ubunzima ababhekana labo. IHaifa ile midlalo eyenzayo ngaphandle kwenkundla enkulu yayo okufana la ku-First Street kungelambatalo. Unkosikazi Busisiwe Mzeche wogatsha lwezempilakahle uthi lonyaka baphathisa uZulu kusifo sophepha kungelambatalo.
Kwenzayo namhlanje ukuthi siya screener kumbe sutsho ukuthi siyahlola umkhuhlane we TB singathi sikuhlolile sokuthola ukuthi ulegcikwane le TB sihle sikuqalise ku treatment khonapho khonapho ikho esikwenzayo namhlanje njalo sipha information kumbe sithi ulwazi mayelana le TB kulabo abangelalwazi olweneleyo ukwenzela ukuthi labo bephatheke ehlelweni kwezethu bengene betheste
othe kuqathekile ukuba imoli zibuye ukuzohlolwa ngoba kungelambatalo kusukela namhlanje kusiyafika kumpela nsonto.
Siyancusa uZulu wonke ukuthi buyanini ngobunengi lingathi abantwana. Ngicathe sesikubonile kathi sesukunanzelela ukuthi abantwana abajelanga kulethwa kusihlelo ze TB. Sina abadala sabe sicabana ukuthi hayi umntwana angeke ebe le TB, but sesikubonile ukuthi i TB ikhona ebantwaneni. So asibuye endawo singabathi abantwana nxa sibuya ku program nale. Khathesi nje izikolo zivaliwe, asibuye endawo kwathesi sithe singapi sikuse Haifa ku First Street.
Abe sigodlisa meli wemeli Zimbabwe baphatheke embukisweni walonyaka beqinisa umkhankaso wokusabalalisa ulwazi ngokuvikela kokuthelelwana kwegciwane lengculaza ele-HIV kunje lokuqakatheka kokusoka besebenzisa imidlalo yokulungisa lo mculo. IHaifa umdlalo omkhulu owenziwa kanye ngomnyaka ugoqela abakumsebenzi we-arthe ezemidlalo yokulungisa yamadrama ezomculo ezomgido lokubukisa-ke okulungiswayo okubazwayo ngamatshe amalembu alungiswa ngezandla izithombe lokunye. Lo mdlalo wenziwa okwamalanga ayisithupha. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Live Talk lamuhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ole Diaspora Forum. Sixoxa ngokutshiswa kwezimota kwele South Africa ngolwesibili ebezitshayelwa ngabantu abavela kwamanye amazwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esezihlala eBhilitane encedisa kwezempilakahle ebizwa ngokuthi iDumi International Aid ibambisane labodokotela beZimbabwe abasebenzela eNgilandi ukuba lomcimbi wokubuthanisa imali yokuncedisa ukuthuthukisa uWard B6 wesibhedlela sempilo kobulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuEzra Chisa Spanda weStudio 7 eseConventry.
Umcimbi lo wenzelwe kwenye ihotela edolobheni laseCoventry eBhilitane, njalo abantu babuye ngobuningi ukuzoxhasana labenhlanganiso yeDumi International Aid. Umnumzana Dumi Moyo ngumqondisi wayo.
Sibe lethuba elihle kakhulu ukuhlangana lamadokotela labomongikazi beZimbabwe ngeSaturday networking. Sizama ukufundraisela i-B6 empilo bekuyisikhathi esihle. Sibongile amaZimbabweans ukuthi bahlangene kwaba mnandi kakhulu.
Kusenjalo amadokotela labomongikazi baseZimbabwe abahlala eBhilitane bakhulume babonisana kulomcimbi ukuthi bangasiza njani ukuvuselela ezempilakahle kuzibhedlela zeZimbabwe. Omnumzana Moyo uchaza ngomsebenzi asebekhangelane lawo.
Kakhulu esiplana ukukwenza leso sikuvumelane lamadokotela ukuthi siza ngizakuya ngiyebonana la lohulumende labezomthetho sibona ukuthi phezu kokulungiswa kwalama wodi kula particularly kuyona le esizama kuyilungisa kuyini okunye singakwenza ngoba singaze sirenovate kube kuhle kungela imithi kungela abancedisi bokwelapha akusoze kuncede.
Omunye obekhona kulomcimbi ngunkosazana Sithule Juma.
Hayi sihambile lapha tisinqose khona kube kuhle kakhulu kube very successful. Sibonga odokotela, sibonga labantu ababuyile ukuzosupporta kube umsebenzi omuhle kakhulu. Yinto enhle ekuthi sihlale sibambene njengesigaba seMathebeleland sihambelana entweni ezinhle ezinjengalezi.
Umgcini sihlalo weMathebeleland Development Initiative uMnumzana Freeman Ncube laye ubemenyiwe.
Benginxusiwe emcimbini kaDumi njengomkhokheli wabomama begqoke izindlovukazi. Ngifike lapho ngakhuluma labanye abantu sincedisa ukuqoqanisa imali yama-projects akhe uDumi. Yikho esikwenzayo njengabantu beMathebeleland ukuthi sibambane, sisizane, sizame ukuncedisana kunqubela phambili yezigaba zakithi. I-fundraising yakhe ihambe kuhle kakhulu, ngiyabonga kaZulu.
Izibhedlela zeZimbabwe eziningi sezigugile. Ezinye azilamthina yokwelapha njalo lamadokotela amalutshwana. Kukanti le mithi ayitholakali. Inhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezifana neDumi International Aid yizo ezingaqeda lolu duko ngokusebenzela ekhaya ngoba uhulumende enganakile. Ngimele iStudio 7 eCoventry, igama lami nguJesus Banda.
Ingcitshi ezicobongula ezombusazwe zithi ukhetho lokudinga abazamela amabandla ezombusazwe kukhetho lwelizwe olwama-primary elections luqakathekile kakhulu njengoba uZulu enikezwa ithuba lokukhetha ozabamela kukhetho lokudinga umongameli amalunga edale lephalamende kanye lamakhansili. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ingcwethi zezombusazwe lezi zithi noma ukhetho lwama-primary olwezanu-PF luqhutshwe ngensonto nangomvulo lugcine lusiba lodlakela lolu khetho luqakathekile. Umnumzana Pride Mkhono uthi ukhetho lwama-primary luqakathekile kakhulu kuZulu lakumabandla ezombusazwe kodwa lusuka luphanjaniswe ludlakela oluvame ukuba khona.
Elections zaqakathekile kakhulu azikhangele amabandla ezombangazwe ngoba kulapho kutholakala khona ithuba ngama-members amabandla wonke lawo ukuthi khethe laba abafuna ukuthi bekhokhele ezigabeni lapho bavela khona. Kodwa singakhangela ukuthi ama-primary elections lawa asuka aphazamiswe zindaba zodlakela longazwani njengesibone kuzani PF njalo le ndaba zokutshontshelana ama-votes lokuthenga abantu lokhu kuyabe kungalunganga kakhulu. Kodwa ama-primary elections ezimele kodwa hatshi ikwenza okuqakathekile kakhulu kudemokrasi yamabandla ezombangazwe.
Omela inhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum uMnumzana Njabulo Ncube usola labo abaqila uZulu ngokumyenga ngemali okugcina kuphambanisa ukhetho lolu.
Angazinye indlela kungaba kuliqiniso ukuthi bafuna ukuthi bebonakale njengeqembu elidemocratic. Kodwa sikubona ukuthi khona nxa besenza njalo sesithole ukuthi kulamanye ama-candidacy avele abuya alocuku kulamathothi lamasela engalanzelela ukuthi khona abale mali yibo bona abawinayo oshivayo abazakala ukuthi ngomathothi amakhulu labo abefuna ukuthi engene kodwa asakwalisanga ukungena ngokuthi khona iCV yakhe ikhushile. Kodwa bakhona abanye abanjalo abasuka babaleka ezweni betshontshile. Umponda uwinile umponda angazi ukuthi idemokrasi enjalo evunyelwa lamaseta.
Umnumzana Christopher Mtswangwa umcebisi omkhulu kamongameli welizwe uyavuma ukuthi ukhetho lwama-primary olwezanu-PF beligcwele ubuqili njalo uzabhala incwadi ephikisa impumela yalo. Impumela yokhetho lolu ayikaphumi yonke kodwa uMthwanga ubika udliwe eNorton lapho abakhangelele ukuncintisana nomnumzana Themba Mlisa omela iNorton njalo ozama kukhetho lalonyaka. Enye ingcithi yezombusazwe umnumzana Cornelius Fute uthe ukufuthelana lokudonsana phakathi kwezanu-PF okube khona ngomnyaka ophelileyo phakathi kwecele lelacoast lele G40 kupinde kwathutsha kulolu khetho lwama-primary okwenze amanye amalunga aleli bandla ehluleke ukuvota.
Awuyimemba yeZANU-PF kumele uvote kuma-primary elections aweZANU-PF. Nxa uyimemba e-MDC kumele uvote kuma-primary elections awe-MDC. Kuma-primary elections adluleyo mona njengani iZANU-PF yayehluleka ukuyendla ama-primary elections. Kwakulo msindo ezigabeni eziningi. Mona njengani ukuthi ama candidate selection njengoba iparty kwa lomnyaka edluleyo kwakule factionalism ngani ya destroy iparty and the selection of ama candidates wakhathesi mona njengani abantu babe khangela ukuthi wena ufaction yakabani kumbe wawu support ifaction yakabani.
Kwezinye izigaba abezana PF babikwa bengasebenzisanga amabhuku abo awamaseli abo njalo bekuvota umuntu olephepha elitshengisa ukuthi wabhalisa ukukhetho lwelizwe okuyikwephula isisekelo sebandla leli ilunga livota ngekhadi lokuba lilunga hatshi ukubhalisa ukuvota kukhetho elizweni. Impumela yokhetho lolu ibikwa iveze ukuba bekulodlakela ukwethuselana ubuqili lobusela. Umthwanga yena uthi ukhetho lolu ludube ngokubekwa ezandleni zamalunga SG40 ajonge ukuphazamisa ibandla leZANU-PF ngenxa yokwenzakala ngomnyaka ophelileyo lapho kukhitshwa oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe embusweni ngenxa yomkakhe obedlalana kakhulu lecele leG40. EMashonaland laseManicaland kubikwa kulabasakhulayo abathethe amaphepha okhetho bawatshisa ngemva kokuswelakala kwelunga ekade befuna libamele. Ngimele ithuthe 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Lize lanqoba ngemva kwesikhathi eside iqembu lenguqu elebulayo isithi lona elitshaye eleNitrate nge-3 kanyalamhlanje emini. Intathu yezindaba yethu ezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu lebulayo isithi lithe ngokuxotsha umqeqeshi uDarlington Dodo lenelisa ukunqoba eleNitrate nge-3 limpumela ize ngemva kwemidlalo eyisithupha. Leli qembu lidliwa njalo umqeqeshi obambe isikhundla ngesikhathi usadinga umqeqeshi omutsha ubeka ithemba Ndlovu ukuthi abafana bakhe bangene kumdlalo wanamhla belokuzimisela.
From yesterday, the training, the boys showed that they wanted the match.
Bafana base batshengisela sisazilolonga ukuba bazimisele ukudlala kuhle njalo linguquko ebekhona kwindlela akade bekhangele ngayo lomdlalo yiyo enze umehluko ngoba phambilini bebezelwe ukuzikhansabuza njalo. Ngiyabonga ngomsebenzi abawenzileyo.
Abafana bebulawayo sithi bahlohlele nguJustin Kaunda, umgcini sibanda kanye loIshmael Lawe, njalo sebele imiklomelo eyisikhombisa ngemva kwemidlalo eyithe wamnemunye. Kweminye imidlalo edlalwe namhla iqembu leChapungu linqotshwe ngeleDynamos nge-2-1, njalo abahlohlele iDimbare ngabathi ukuda kwashe kumwala kanye loQuality Kangatse kuthi iqembu leChapungu lihlohlelwe nguPhilip Marufu. Iqembu leYada linqobe leShapane Mine nge-1-0, njalo lihlohleleyo nguLeroy Murape. Iqembu leHarare City linqobe leTriangle nge-1-0 kuthi olihlohleleyo nguMoses Muchenje kuthi umdlalo ubuphakathi kweqembu leBulawayo Chiefs leHerentals uphele zingutshiki lobhanqa kungela qembu elenelise ukulitshayela emambuleni. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Inzwisa yomculo kaZahara esithi loliwe. Singakehlukani ngesikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Intatheli izindaba zeZimbabwe zikhala ngokuthi kuningi okumele kuguqulwe andubana zisebenze zikhululekile elizweni. Abesifazana bamabandla ehlukeneyo bebehlangene lamhlanje ngaphansi kwamanyana obizwa ngokuthi yi-Women's Election Convergence bekhuthazana ukuthi bevotelane. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.